Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechina chikumi 14 2018 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa, mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, mutungamiri weMDCT Muzvara Tokozani Kupe, mutungamiri wePeople's Rainbow Coalition Amai Grace Mujuru, Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance vanova manyika nevamwe vanonyoresa kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Vaimbo yegurukota rezvemigodhi uye vari hama yavaRobert Mugabe vaVolta Chidhakwa vanonyoresa kukukwidza vakazvemirira kuzvimba South kumashanaland West. Muzvare Jesse Majome vanonyoresa kukukwidza muHarare West vakazvemirira. Muyimbi Osea Chipanga anonyoresawo kukwikwidza akazvimirira munzvimbo yeChikanga Dangamvura kwaMutare iyo ine vamwe vanoti vaprosper mutsiyami veMDCT navaisa mupfumi veZANU PF. Mvonga Mpopoto inoitika kumasvingo mapato eZANU PF neMDC Alliance achitadza kuwirirana pavanhu vekunyoresa kunomination court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kwaita nyonga-nyonga kumasvingo mapato achitadza kuwirirana pavanhu vekunyoresa kunomination court. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Izvi zvazoita kuti MDC Alliance iwanike ine vamiriri vaviri mudunhu rimwe chete vachakwikwidzana mushure mekupinza mapepa avo ayo atambirwa nedare. Ukuwo kuZANU PF pane vane chitsamba vaisawo mapepa avo vachikwikwidza vakazvimirira voga. MDC Alliance matunhu masere aita vamiriri vaviri vaviri vachibva kumapato akasiyana ari mubatanidzwa uyu ayo atadza kuwirirana kuti pamire munhu mumwe chete. Mutauriri weMDC Alliance masvingo vaSimon Mpindu vatenda izvi asi vati zvinogadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa.
Zvinogona kunge iri nyaya yekuti vemaconstituensi iwayayo vava vakasainirwa vari pastandby vakamirira kuti wealliance anenge asina kuzvinga auya ivo vozosubmita. Saka ingori nyaya iri administrative yokuti vanodaidzwa nevakuru vogarwa navo pasi vasingafaniri kuvamo vowithdraw vanofanira kuvamo voenderera mberi haisi nyaya yakakura ichokwadi withdrawal as long as ballot paper risati ragadzirwa nekuti kubva izvezvizvi maballot papers asati agadzirwa vanhu vacho ndo vachirara zvazvinoreva ndezvokuti any time kubva izvozvizvi kusvika a day before ballot ragadzirwa anyone is free to go and win.
KuZANU PF kwaita vanopfuura vashanu vakazvimirira kusanganisira nhengo yeparamende yechiredzi West vaDarlington Chiwa avo vanoti vakabirirwa pasarudzo dzebato ravo.
Aiwa mapepa ndapinza hapana zvazvinondikanganisa. Chinodiwa navanhu vari kumusha kutsvaka mumiririri wavo kuparamendi. Saka ini ndamira nekuti vanhu vanoda kumiririrwa ndosaka ndamira.
Asi mutungamiri wevechidiki muZANU PF vapupura itogara ipi avo vakandawo mapepa avo kuGutu South vanoti vanhu vose vazvimirira vagara vakapandukira bato ravo nekuti havana basa navo.
Handizivi kuti vachiwa vacho vanga vari muZANU PF here because veZANU PF havapindisa maindependence. Saka anogona kunge anga achigara achingova hake independent anga asiri weZANU PF. Saka veZANU PF havaiti maindependence so hapana zvazvinotikanganisa.
Mangma pata esa mapipa wano sanga zambata nizo wa people's reni boko waleche notunga miru wana amai George Mujuru wakanda kumatunu gumine masere pa matunu makumima virine matana adu arimomu masuingo uye batore MDCT notunga mirirwa na Muzare Tokozani Kupe Munyori mkuru uwe chidiki ve MDCT Muzare Isabeo Monzora vati batora ura kana mapipa makumatunu kumine mana uye kumakanzuru akawanta.
Okay, mudunu ima shingo zwara nasi takwansa ku field ya makandidates anokwana iwo 14. Makandidates aya izvezvi takwanisa kubadharira vema party list ese ve senate ve PR ne provincial council. Tapedza ipapo council izvezvi hanzandanya soziva kuti akwani abudirira akawanda sei nekuti council yanga ichitwa kure ne nomination court yanga ichitwa zvema MPs. Saka ndikatobva pano ndinenge ndava kuziva.
Kunetsana kwaitika kumapato makuru akaita se MDC Alliance ne ZANPF kwaita kuti dare rinonoke kupedza kutora magwara evachamiririra mapato avo izvo zvaita kuti vazombovhara vazodedzera mazita evabudirira munguva dza 7:30 manheru ano. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vanhu vanyoresa kukwikwidza musarudzo kumanika land asi paine kugunun'una nemafambisirwo anga achitwa basa rekunyoresa. Mutori wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya inotevera.
Vave kuzivikanwa pari zvino vari kukwikwidza vakazvimirira voga kubva kuZANUPF vanosanganisira vaimirira Mutare North mudare reparamende vabatsira iBhemenai uye vangoni dzashe mudekunye. Muimbi Hosea Chipanga anonyoresa kukwidza akazvimirira munzvimbo yechikanga danga mvura kwaMutare iyo ine vamwe vanoti vaprostwa mutseyami veMDCT navaisa mfumi veZANUPF uye vachengetaika dzere vachange vakazvimirira. Vakadzere vanoti havana kufara nekusafamba kwekunyoreswa kwevanhu padare nhasi.
Ya tiri kunyanya kushamisika zvedu nekunonoka kuri kuita urongwa uyu nekuti zvinhu zvagara zvichingotarisirwa kuti pane paichiitwa nezeke zvinhu zvinenge zvichiita mbijana kupfuura zvinenge zvichida vanhu. Asi ndiri kufarira chinhuwani kuti macandidates kubva kumapolitical party dzakasiyana-siyana ari kutaura ese achiragidza kunzwisisana kutambira kuti makundano chete hapana rwengo runofanira kunge ruchibuda kuburitsa nekukwikwidzana kuripo. Sanyange kuti process iri slow haizi kufamba zvakanyanya but vanhu varipo hapana vari kukakavadzana. Kwezvo ndingati chimwe chitoti inyanya uraidza kuita slow ndechekuti vanhu vakawanda vari kuda kudi kukwikwidza. Saka zvindo zvinoita kuti process yedu isakasike kufamba but tasi redu ndechekuti by end of day umwe naumwe auya achida kuti mapepa ake aongororwe nekutambirwa achange abudirira.
Makakatanwa abudawo muMDC Alliance vaTrevor Sarwaka vachiti makakatanwa ange aripo yekuti achamirira chikangadanga mvura pakati paMailinet Karenyikore nevamutseyami. Akagadziriswa kukasiyiwa vamutseyami kuti vamirire bato ikoko. Amai Karenyikore vachawana chigaro paurongwa hweproportional representation. Mukuru weZimbabwe Electoral Commission ZEC mudunhu reManicaland vaMofati Masabeya vange vari pabasa vachiti vari kumirira kupedza basa vozotaura nevatori venhau kamwe chete uye pamwe chete. Pataenda kumhepo zvange zvisati zvozivikanwa kuti vakundikana kana vabudirira kuendesa mapepa avo ndevapi. Vamwe vevakuru vekumapato akasiyana-siyana vaonekwa vachiendesa mapepa avo kunomination court vanosanganisira vaPatrick Namasa, amai Opa Zvipange Muchinguri, vaSuperman Ndowanzira, vaEnoki Porusungazi, vaMishiki Mataranyika. KuMDC kwange kuinawo vaDavid Chimini, vaDavid Tekeshe, vaMathias Mateu, vaSibonile Nyamudeza nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Tichakopai zviri kubva kune mamwe matunhu munyaya yekunyoresa kuri kuitwa kunomination court. Zimbabwe Election Support Network ZESNI inoti haisi kufara nekunonoka kuburiswa kwainoti kwakaitwa nezek gwaro revavhoti zuva renomination court risati rasvika. Vanhu vanyoresa kudare renomination court vaita izvi vasina gwaro rine mazita evakanyoresa kuvhota, kunyange hazvo vanhu vanga vachikwanisa kuona kuti vakanyoresa here kana kuti kwete vachishandisa internet. Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro weZesni vaAndrew Makoni kuti tinzwe zvizhinji.
Voters roll yakakosha zvikuru kunyanya nyanya kune avo varoda kukwidza musarudzo. Tinoziva isu kuti nomination court yanga iri kusita nhasi, zvichireva kuti vari kuda kukwidza ivava vanofanira kunge vagadzirisa mapepa avo, vafila mafomu avo, vawanawo anonzi manominees novanominata kuitira kuti vanzi vanokodzera kutenda mumaelections iwavo. Ende vanovanominata ivavo kana kuti manominees avo vanofanira kunge vari vanhu vakanyoresa kuvhota vari muvoters roll. Zvino kana voters roll yacho isipo vanhu vachienda kunomination court, zvinogona kuitawo kuti ndinogona kunge ndakanominatwa nemunhu wandinofunga kuti ari muvoters roll asi asiri muvoters roll. So ndo mamwe matambudziko anogona kusanganikwa nawo iwawo.
Variko here vamatimanzwawo pari zvino vari kuti vatadza kubudirira munomination court yaswera ichiitwa iyi, nekuti vamwe vanga vachifanirwa kuvatsigira avamo muvoters roll?
Hatisati hedu tanzwa mashoko iwawo. Maobservers edu vachiri munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika, havasati vatipa information kuti zvii zvavari kusangana nazvo.
Ndotarisawo kuti veZEC neZuro vakaburitsawo gwaro vachitotaura kuti ivo zvese zvinofanirwa kuitwa vakaita vakagadzirira zvakakwana. Zviri kusiyana papi nezviri kutsanangurwa izvi?
Zvataitumirwa pamafoni zveelectronic izvozvi haisiyo voters roll iyoyo. Iyo yanga iri yandingati communication kune muvhoti upi neupi, ndangozvitarisira kuti arimo here muvoters roll uyezve mazita ake akanyorwa zvakanaka here nezvimwe zvese.
Vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vachitaura parunare vari muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Apo dare renomination court ragara matunhu ose munyika ari 10 nhasi richitambira mapepa evari kuda kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzura vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvabuda mukunyoresa kwevachakwikwidza zvinoratidza kuti sarudzo dzinogona kuenda nepamwe. Nyanzvi idzi dzinoti kusavirirana kuri mumapato makuru ezvematongerwo enyika anoti ZANU-PF neMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa, uko kunonzi kwaita kuti dzimwe nhengo dzemapato maviri aya dzinyorese sevanhu vachakwikwidza vakazvimirira, kuchatsemura mavhoti. Izvo zvichaita kuti zvichabuda musarudzo idzi zvisiyane nezviri kutarisirwa neveruzhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDivamavhinga. Tatanga nekubvunza vaMavhinga kuti vanoona sei zvaitika kumatare ekunyoresa mazita nhasi.
Yanga iri njake njake Zimbabwe yose panyaya dzekunyoresa dzenomination court dzevanhu vakakwidza. Dambudziko rimwe ranga riripo nderekuti veZimbabwe Electoral Commission ZEC havana kukwanisa kupa mapato nevakwidzi voters roll nomination court isati yagara. Vamwe vanhu vanga vachitionera tsara nekumafungo vakataura kuti tasvika pano paphysic center kuti tinyorese tirikutaurirwa kunzi hamungagorosa kaunsela weward 3 nekuti zita renyu riri kuward 9. Saka yanga iri mvengenzengenge isina kujeka. Uyezvewo mapato akasiyana-siyana kunyanya mapato makuru anoita seZANU-PF vanhu riri kutonga neMDC inotongarirwa nakaisa nevamwe mukati imomo manga mine mvengenzenge yekuti vanhu vazopedzisira vava kumira vakazvimiririra nekuti vauchaiwa mukana wekuti vamirire bato. Saka nyaya yemaprimaries yanga isina kuzojekawo zvakare.
Vachiri umhanzi munotiwo nemafambiro aita dare renomination nhasi?
Zvaratidza pachena kuti Zimbabwe yakasununguka. Zvaratidzazve kuti ZEC yanga ichipomerwa neMDC kuti iri kutadza kuita basa rayo nemazvo. Izvozvo hazvina kumbooneka. Asi chashamisa Zimbabwe yose ndechekuti aikazve kwava neMDC Alliance pakazova namasainzi ekuti panenge pane mbama nemufananidzo wavachamisa mukati membama. Ndokuzoona zvekuti pano inonzi MDCT inotungamirwa namai Kupe inenge inomufananidzo wemwana mumbama imomo. Zvazvinoreva ndezvekuti vanenge vachitevedzera vanhu veMDC zvichavavhiringidza pfungwa, nokuti muMDC maita makaro, mava nezvipandi nezvipandi nezvipandi. Zvinongoratidza kuti ZANU-PF ibato rakabatana rinoziva zvariri kuita.
Vamavhinga, munowirirana here nemaonero ari kutaurwa navachirumanzi?
Maonero avowo hatingaashori, asi kahona iti iya ko voters roll riri kupi? Ranga rifanira kunge pamutemo riripo rapuwa kune vanhu vari kukwidza. Hazvina kuitika. Zvinosvibisa chimiro chesarudzo muZimbabwe dzegore rino, nekuti zveki yakonewa yakundikana. Zvakarewo nyaya dzemaprimary elections nekuti dzana nachamirira dzakabviri kwese. Takambozwa zvicharowo kuti vawedzikatamo vaisa pakumagurukota vanza vachakwanisi kukwidza vari hende yezanupf. Pedzezvo yavapindudza dhongi riri pakuburumhuru yonzi aiwa vashamu ndo vava kumiririra mumwe wavakatikwidzana naye ambotetwa apindudza parutivi. Saka nzenge nzenge iyi iri kwese, asi dambudziko guru riri pakuti ZEC yakonewa pakuti haina kupa vanhu nenguva vanokwidza nemapato ese zvavo bumbiro rinonzi voters roll.
Vachirumanzi, nyaya yevoters roll ingakanganisa here kuti vanhu vange vachikwanisa kunyoresa?
Chandinoda kutaurira mazimbabwenzi vateereri vedu vakateerera ndechekuti kana MDC yava kuona kuti haizofi yakabudirira mukuhwina maelection, inotsvaga chipomero kwokuti aningi hana kuzoita zvaifanira kuita. Hama dzangu, hakuna muZimbabweni gore rino asingazivi kuti unoda kuvhotera pachipi. Wedza kune voters roll o hakuna voters roll, izvozvo zviri pachena. Ende ngatizivei kuti iyoyo voters roll kuti iitwe zvinoda mari, makunun'unu emari. Kuna vanhu vakatsvagwa kwokuti vanyatsokuongorora kuti voters roll iyoyo yakamira sei, kugabhadha kwamamirions okuda kumeka shuwa kuti hamuna vafi here muvoters roll iroro. Saka asi izvozvo munhu wese ari muno muZimbabwe unoziva kuti mari haiko nenyaya yemasanctions akaunzwa neMDC.
Vamavhinga, munoti nenyaya yekuti vemapato ezanupf neMDC havakumira vari maindependent, munofunga here kuti zvingatsemura mavhoti?
Zvinotsemura mavhoti zvachose, asi zvinongo taura hazvo kuti mumisha mavo munenge musina kumira zvakanaka pakurenga kwavo.
Chirumwanzi, tichipeta hedu chirongwa, izvi zvamungataura pamusoro pevatanzwa vanyorisa kukwikwidza pari zvino, zvikuru takatarisa kune vatungamiri venyika?
Chatingotarisira ndechekuti mashoko angagara achitaurwa navamunangagwa kuti ngakuvhotewe kuno runyararo zviratidze pasi rose kuti vana veZimbabwe vakuziva zvavari kuita. Ndinofungidzira kuti zvicharamba zvichidi zvichiita saizvozvo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumanzu vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiwa mavhinga vari parunhare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaviri vabayiwa vakafa pane imwe nzvimbo inonamatira vechitendero cheMuslim muSouth Africa nhasi, uye vamwe vane chitsama vakakuwadzwa apo murwisi uyu anga asati apfurwa nekuurayiwa nemapurisa. Nhabvu yemukombe wenyika dzepasi rose kana kuti World Cup yatanga nhasi muRussia, iyo Russia ichisangana neSaudi Arabia. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vanga vachionawo mutambo wekutanga uyu munhandare inogara vanhu zviuru makumi masere yeLuzhniki iri muMoscow, uye Russia yakunda mutambo uyu 5-0. Dzimwe nhengo dzeZANU-PF mudunhu remashonaland west dzanyoresa kukwikwidza dzakazvimirira, uye vamwe vachinzi vakumbirwa kuti vape mukana wekukwikwidza kuvakuru vebato. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka muchinoi umo dzimwe nhengo dzebato rezanu PF dzanyoresa kupinda musarudzo dzakazvimiririra. Vaimbova gurukota rezvemigodhi vaota chidhakwa vanyoresa kukwikwidza vakazvimirira kuzvimba sau. Vachidhakwa vachatashurana navaphilip Chiyangwa rezanu PF pamwe navamukosinati nyama dzavo veMDC Alliance vachibva kubato retransform Zimbabwe. Imwe nhengo yezanu PF vaGodfrey Gandawa vachakwikwidza kumagunje vakazvimiririra vachakwikwidzana navaseu Kashiri vezanu PF navatonderai kusema murivo veMDC Alliance asi vari vebato rePeople Democratic Party kana kuti PDP. Komishina amai Joyce Kazembe veZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC vati havasati vamboona vanhu vakawanda sevauya nhasi kuzonyoresa kupinda musarudzo. Act 1.
But the turnout panapa yirikufamba zvakanaka. In news that team vanhu vabuda iye zvino vanhu vakazara uma vasati vatanga process kwavauya nhasi vachiri kuprocesa mapepa akauya musechikiri nanezuro ndova vachirishedzera vachazotanga vauya nhasi.
Nhasi padare rekunyoresa pamboita kusawirana kwenhengo dzebato rezanu PF apo vawebhesa shamu navavengai musengi vanyoresa kukwikwidzana vachibva kubato rimwe chete. Asi pazoita kutaurirana vamusengi vakabvisa mapepa avo izvo zvasiya vashamu vachimiririra zanu PF. Vashamu vanoti zvaitika zvinoratidza kubatana kwebato rezanu PF.
Ndo panonzi kubatana kwezanu PF. Chapedza maopposition party ese in the whole
block. Vanyoresa kukwikwidza mudunhu reMatsonga Land West yose vachaziviswa nhasi manheru. Munhu wese ari kuda kukwikwidza anyoresa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Nhengo dzemapato ezvematengerwo enyika ose ari kukwikwidza musarudzo dzeparamende dzaswera dzichisvitsa mapepa adzo ekuti dzikwikwidze musarudzo idzi kudare rinotambira mazita evanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo. Mutoro wedu wenhau anotiudza zvaswera zvichiitika padare remagistrate muHarare. Tonzwa kubva kuna Thomas Chiripasi.
Raswera riri besanwa padare remagistrate muHarare nhasi apo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzeparamende mudunhu reHarare vakamirira mapato akasiyana-siyana. Vanga vachisvitsa mapepa avo kudare renomination court. Mumwe wavasvitsa mapepa avo kudare iri ndiva Godwin Gomwe vanovesa chigaro rechidiki muzanu PF muprovhinsi yeHarare avo vari kuda kukwikwidza vakamirira bato ravo kubudiriro. VaGomwe vati kunyange hazvo vakwanisa kusvitsa mapepa avo kudare iri havasi kufara nekuti dare rinotambira mapepa aya ragariswa munzvimbo diki yanga isingakwane gurumwandira revanhu vanga vachisvitsa mapepa kudare.
Makandidhetsi vari kuvauya panapa kubva kumaopposition parties they more than 500 vada kumira kuma MPs muno muHarare mu 29 constituents. Saa 500 vonzi vaende mukoti inoakomodate 150. So it's like ZEC yakwanisa kutsvaga nzvimbo yakaita se next time I think vachazvigadzirisa pati process yese iri kufamba zvakanaka hatina kana problem nazvo.
Mumwe akutsa mapepa ekukwikwidza musarudzo dzeparamende ndeamai Tendai Ndoro avo vari kukwidza vakazvimirira kuHatfield. Amai Ndoro vati sezvo vanga vasiri nhengo yeripi bato riri munyika vati vaona zvakakodzera kuti vamire musarudzo vachiti sezvo vari chiremba vane rudzivo rwakawanda runogona kubatsira nyika. Vatiwo havana kufara nekunonoka kwakanga kuchiita vashandi vedare renomination court pakutambira kwavanga vachiita mapepa.
Process yedu ka inofanirwa kuimprove nekuti vanhu vauya kumira mumuraini sebato runoita mutemo tofanirwa kunge tiine better process asi zvinongofadza chete ndezvekuti chii idemocracy at work. They were saying kuti they were not expecting so many people kuti vauye vamiririre vanhu so ndozvatinenge tichida izvozvo.
Mwana wevaimbova mutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai amai vembai Java Tsvangirai vakwanisa kuisa mapepa avo kudare renomination court kuti vakwikwidze vakamirira MDC Alliance kuGlenview South.
Yanga iri right though process yachanga yakati rebembichana but I think iri right zvazviri right. All the seven people vandanyoresa vandakanyoresa everyone was on the voters roll and zvazviri nyore.
Mumwe aida kumirira MDC Alliance kuGlenview South uko kusina kuzoitwa sarudzo kuchinzi ndekwemadzimai vaGladman Hakata vasvitsawo mapepa kudare iri uye vachange vakazvimirira musarudzo idzi. VaCharlton Wende vasvitsawo mapepa avo kuti vamirire MDC Alliance kukuwadzana East uko kusina kuzoitwa sarudzo dzemaprimary mushure memhirizhonga inonzi yakaitika ikoko. Vachakwikwidzana namai Bhetika Seke vezanupf pamwe nenhengo mbiri dzeMDC dzinoti vaIshmael Kauzani navauraye Mangwiro avo vanovekanzurwa mukanzuro yeHarare. Zvichakadai, MDC Alliance ichange ichimirirwa navaShadrack Mashaya Mombe avo vaimbova sachigaro weZanupf muprovhinsi yeHarare avo vakadzingwa muZanupf. VaMashaya Mombe vachange vachikwikwidzana navatonga emunangagwa veZanupf vanove hama yemutungamiriri wenyika pamwe nevemamwe mapato akaita seNPF, People's Rainbow Coalition, ZIP nemamwe. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muprovhinsi yeHarare mubato reNational Patriotic Front kana kuti NPF inotungamirirwa navaAmbrose Mutinhiri vakudzai Saruwaka vaudza Studio 7 kuti vachakukidza zvigaro zvese sebato muprovhinsi yeHarare. Nhengo yeprovhinsi muNational People's Party uye vari mubatanidzwa wePRC unotungamirirwa namai Joyce Mujuru vaFriday Mleya vati vaisawo nhengo dzavo munzvimbo dzose dziri mudunhu reHarare.
PRC muno muHarare tafaira kwese 29 maMPs, tafaira 78 macouncillors, 6 vePR women's quota, taisa zvekare masenators 6. Hatina madouble candidates muno muHarare sePRC.
Zvichakadai, sachigaro weMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa muprovhinsi yeHarare vaEric Murai vati havasi kuzoshaya hope nenhengo dzebato ravo idzo dzasarudzwa kupinda musarudzo idzi dzakazvimirira. MDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe inoti yanga iri mubishi kuti ione kuti yaisawo nhengo dzichaimirira munzvimbo dzose muHarare nekune dzimwe nzvimbo. Zvichakadai, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati vari kufadzwa nemafambisirwo ari kuitwa basa nedare renomination court kunyange hazvo vachiti pamboita kurwisana kunzvimbo dzakaita seChitungwiza uko kunonzi nhengo dzeMDCT yavachamisa dzabvutira vamwe vanhu mapepa avanga vachida kusvitsa kudare renomination court vakamirira MDCT yamuzvare Kupe.
Mafambisirwo ari kuita basa ari kundigutsa ini semutungamiri anoona nezvebato resarudzo. Ndaona kuti isusu kugadzirira kwatanga takaita kuti vanhu vauye vachisweisa mapepa avo ekuratidza kuti vada kumirira kanzuro here, vada kuenda kuparlamendi here, vada kuenda kuseneti here, chero mabato anoona nezvematongerwo enyika akasiyana-siyana tiri kushanda navo, vari kutiridzira nhare pavanenge vaita dambudziko tiri kuvabatsira. Saka ndiri kugutsikana, asi ndiri kutenderera ndauya panapa ezvino nda kuenda kuChitungwiza, ndichanosvika kuepwe ndozodzokera kuhigh court kupiswa mapepa evari kuda kutungamira nyika.
Amai Chigumba vati kutambirwa kwemapepa uku kuchasvika pakati peusiku kuitira kuti vose vari kuda kukwikwidza musarudzo vakwanise kusvitsa mapepa avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa kunyoreswa kumanominations court kwamazita evanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Zvongo yaudaya pera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vaimbo vegurukota rezvemigodhi uye vari hama yavaRobert Mugabe vaWalter Chidhakwa vanonyoresa kukwikwidza vakazvimirira kuzvimba South kumashandaland West. Muzvare Jesse Majome vanonyoresa kukwikwidza muHarare West vakazvimirira. Muimbi Hosea Chipanga anonyoresawo kukwikwidza akazvimirira munzvimbo yeChikanga Dangamvura kwaMutare iyo ine vamwe vanoti vaProsper Mutsiami veMDCT navaisawo mupfumi veZANUPF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndikusiyai mina Chris Gande.
kwechokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.